hurongwa hwafamba zvakanaka. Tanga takatarisira kuti gurukota rezveutano pamwe chete nokurerwa kwevana vange varipo vachitambidzwa mari iyi naboard chairperson wedu, ivo vozotambidzawo kugurukota rezvepublic service nesocial welfare. Vavira ava vana kuzokwanisa kuuya asi musangano waenderera mberi. Tanga tichiitira kuti veruzhinji vazive kuti nesuwo tinobatikana nekushungurudzikawo kwokuti munyika muno mune nherera, nherera dzakatowanda dzatingada kusvika 1,900,000, kureva kuti tinofanirwa kuvatsigira vanavo kuti ivo vakwanise kuenda kuchikoro vagoona remangwana ari nani.
Mune nzvimbo here dzamuri kuti mari iyi inge ichinanga?
Kwete, iyi mari inoenda kubhimu. Isusu hativaudzi kukuiendesa, inenge yatopinda mumbiya hombe hurumende yogovera sokuona kwainoita. Sokuti nhasi tanga tichitoudzwa muenzaniso wekuti iyo hurumende pabhajeti rayo regore rino yanga yakaisa iyo 15 million yekuti igobatsira vana. DFID yakanga yakavimbisa bazi rehurumende iri kuti ya munenge mapuwa pabhajeti renyu ndiyo yatinozoisawo sesangano. Saka vaifanirwa kuvapawo 15 million asi havana kuzopuwa 15 million, vakapuwa 10 million. Saka isusu senational aids council nhasi tapawo 1 million kureva kuti vasarirwa nemari inoita chi 4 million. Saka muenzaniso wedu wokupa pachena vanhu vese vachiona kukurudzirawo vamwewo vangangodaro vaine mari apo nepapo vari mumakambani vatine urongwa uyo hwesocial corporate responsibility wekuti ngatibatsireiwo vanotitengera kana vari munharaunda yedu, kuti kana naivo vachikwanisawo vanogonawo kuzamudzira nepavanogona voendesawo mari iyoyi mumbiya kuitira kuti vana vedu vaya vanga vachazokundikana kuenda kuchikoro vakwanise kunge vachienda kuchikoro.